Mukana chaiwo kudzoka kutabhanakeri mangwanani ano. Handisi kungoziva. Hama nevhu vataura kuti vazhinji vanga vasinganzwi kumashure. Munokwanisa kundinzwa zvakanaka here zvino? Shure uko. Zvose zvakanaka here? Zvakanaka. Ndiri mudiki. Saka ndinofanira kuita ruzha rwakawanda kuti vanhu vazive kuti ndiripo. Saka ndinorangarira imwe nguva pandaishanda kupublic utilities. Ini ndichikwira mastepisi ndaimbopfeka bhutsu hombe dzakakurisa dzine zvipikiri zvepasi madziri kubva mukufamba kune matambo makuru emagetsi. Zvino ndakanga ndichiuya ndichikwira mastepisi uye mai ehealth. Vanhu vashamwari yangu vanga vari paswitchboard. Zvine chokwadi vaginka avo vanovaziva zvakanyanyisa. Saka Edith akati, Billy, iwe unoita ruzha rwakawandisa uri munhu mudiki akadai. Andati ndamboona ndichitsika zvipikiri zvikuru izvi ndichikwira mastepisi. Ndakati, zvakanaka Edith, ndiri mudiki zvakanyanya. Ndinofanira kuita kuti munhu wese azive kuti ndiripo. Ndinoita ruzha ruzhinji. Zvakanaka. Ndambopinda mukati kuti ndifone hama Nevo. Vanga vandiudza kuti shamwari yedu yakanaka, hama Roy Robertson, vari kure neshumiro mangwanani ano, nechikonzero chekuti vari kurwara. Ravo vane zino risina kubuda zvakanaka. Zvakakonzera utachiwana uye zvikavapa fiviri, uye vari kuzoita kuti ribviswe. Ndinofunga nekuchimbidzika. Zvino Roy anga akaita sababa kwatiri pano uye tinomuda. Zvino ndati, hama Roy, ndiri kupinda iye zvino mumaminitsi mashoma mushumiro. Ndati, ndiri kunokumbira kereke kuti tose tikunamatirei mangwanani ano, uye mangwana pavari kuenda ikoko kuti iro rishandwe naro. Zvino racho rakakura, rakatsveyama kana zvakadaro, rakakura zvisirizvo. Zvino vanofanira kutoricheka uye voribuditsa kunze. Hama Roy, igamba remuhondo, sekuziva kwenyu mose, kubva muhondo yepasi rose yechipiri, uko vakapfurwa kuita zvidimbu, uye dai kwakanga kusiri kunaka kwaMwari, vangadai vasina kana kumborarama. Vakanga vakaradzikwa pakati pevafi, kwenguva yakareba, maoko akapfurwa mukati muno, makumbo akapfurwa, uye tsinga huru mbiri dzafa. Zvino chiremba akati, kana akazorarama, haambofamba nhanho imwe. Nenyasha dzaMwari, vanoshanda mazuva ose, vachikwira nezvose. Mwari vanga vakanaka kwavari nokuti ivo munhu akanaka uye tinovada. Zvino isu hati tisi tose kana tikararama zvakanaka hazvireve kuti hatichawirwi nematambudziko. Chaizvoizvo zvinoreva kuti matambudziko ose akanongedzwa munzira yedu. Nokuti matambudziko ewakarurama mazhinji, asi Mwari anomudzikinura kubva maari ose. Ndicho chikamu chakanakisa. Saka tinoda kungokumbira munamato wakatsaurwa mangwanani ano kuitira hama Roy. Handizive kana pane mumwe muno zvichida anoda kunamatirwa, anoda kurangarirwa mushoko remunamato, kana ivo vakangosimudza maoko avo. Zvakanaka. Ndizvozvo, ngatingomirai kwenguva shoma kana muchikwanisa apo tichinamata.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath, and the
Ishe,
sun is just
tinouya nhasi pakutanga kwesabata, apo zuva richitora gwara raro zvino kuti ribhururuke richipfuura nepasi rose kuti riunze chiedza neupenyu kuzvinhu izvo zvarakagadzwa kuti riite.
At the beginning of the service, which we are a portion of your church,
pakutanga kweshumiro apo tiri chikamu chekereke yenyu yakadanwa kuti ibate shumiro dzekupodzwa, kupodzwa kwepanyama kwemutumbi, kuzadzisa zvido nezvishuwo zvasho wedu akaropafadzwa, uyo akakuvadzirwa kudarika kwedu, uye nemavanga ake takapodzwa. Zvino tinokumbira pakutanga kweshumiro paedu kutanga kubhururuka munziyo, uye mwoyo yedu yotanga kusimudzirwa kuti tigokwanisa kurangarira mangwanani ano. Ishe, hama yedu inodikanwa inokosha Roy Robertson, muranda wenyu akazvininipisa, uye tinoziva kuti imi makachengeta upenyu hwavo vari kuhondo, uye imi manga makavanakira. Uye nhasi vari kutambudzika neurwere zvekuti havana kukwanisa kuuya kukereke, uye ishe vakati vachinamata mumba ya Johane mako pane mutumwa akadzika muimba yetirongo umo Petro aive muhusungwa ipapo akavhura mikova zvisinganzwisisike ndokumutungamira kubuda kunze.
Oh, ishe
imi muchiri Mwari. Ngirozi idzodzo dzichiri pakurayira kwenyu mangwanani ano. Tinonamata ishe kuti patiri kunamata muno muimba yaMwari kuti ngirozi dziende zasi kuumba kwehama Robertson. Chishuo chavo nechekuva panzvimbo yavo pano asi kutambudzwa kwavabata uye dai ngirozi dzaMwari dzavadzikinura dzavapodza kuti vatore nzvimbo yavo zvakare muimba yaMwari. Pane vamwe vauya kubudikidza nemukuomerwa vanga vachirwara uye taona mudzimai wechikuru paanga ava kuda kugara panzvimbo yake asimudza maoko ake paanga achidzadzarika netsoka dzake. Auya kuimba yaMwari kuti azopodzwa zviite ishe kuti abude ave kufamba nekamufambiro kehudiki hwemudzimai wechidiki. Vamwe vose vasimudza maoko avo. Mazhinji awo asimuka nokuti zvakanyorwa uye zvakambotaurwa kare. Matambudziko ewakarurama mazhinji, asi Mwari anomudzikinura kubva pane ose. Dai tabhururuka nhasi tichipinda mukutenda, maoko ekutenda ayo achatidzikinura kubva mukurwara kwose pamwe nekutambudzwa. Kana shumiro yapera, ngapashayiwe ane hutera pakati pedu. Itai ishe kuti asingatendi wese ave mutendi. Zvino patiri kufungisisa pamusoro peshoko renyu, dai Mweya Mutsvene waritora woriisa mumwoyo yedu uye woridiridza imomo kusvikira rava chibereko cheshoko. Zviite izvi kwatiri ishe apo tichikotamisa misoro yedu kukuzvininipisa uye tichizvikumbira muzita raJesu. Amen. Mungagare henyu pasi. Tisati tapinda mumharidzo yeshumiro yemangwanani ano, ndinoda kuti zvigare mupfungwa dzenyu nepedyo zvishoma. Kana pane vamwe venyu vane nguva yekuzorora uye muchida kuuya kune imwe yeshumiro idzo dzichaitirwa kuMiddletown, Ohio, kutanga nemuvhuro kwesvondo, dzichava panzvimbo yematende yekuzororera. Munoziva here zita renzvimbo yematende yekuzorora iyi, Gene? Hama Sullivan, Middletown iguta diki rinofunga rakada kuita seJeffersonville kuno muzinda webasketball. Hama Sullivan ndiye mufudzi ikoko kana imwe yemakereke efull gospel zvokuti kune makumi matanhatu neanoraudzira ari kubatana mumusangano uyu vanokwanisa kukuudzai kuti nzvimbo yematende yekuzororera iyi iri papi, uye pachave nedzimba duku dzekugara panzvimbo yematende iyi. Ndokuudzwa kwandakaita pokuchengetera vanhu vangade kuuya. Zvino misangano ichatanga muvhuro kusvika mugovera mazuva matanhatu, uye kunenge kusina nesvondo nokuda kwemamwe makereke kuti vaende vave neshumiro dzavo dzemazuva ose. Zvichida kuchava neshumiro dzekupodza kana kunamatira vanorwara usiku hoga hoga. Zvino munhu wose anokokwa, uye iwo uchatanga musi wa 10 nyamavhuvhu kusvika musi wa 15 muvhuro kusvika mugovera. Zvino kana wanga uine zororo uye uine zororo rako riri kuuya uye uchida kuripedza nenzira yakadai, zvakanaka, zvechokwadi, tingafara kuva newe. Ndinokurudzirawo zvakare vose vasina kubhabhatidzwa murubhabhatidzo rwechikristu kuti vasare mangwanani ano uye vafungisise pamusoro pazvo, uye vagadzirire shumiro yerubhabhatidzo ichatevera mumaminitsi angaita 45 zvino. Ndingadaro izvi zvichange zviri pano pakereke. Tine katsika kekukurudzira vanhu kuti vabhabhatidzwe murubhabhatidzo rwechikristu, tichiziva kuti rwakakosha kuitira ruponeso, nokuti zvakanyorwa naShe wedu kutuma kwake kwekupedzisira kukereke, kana kuti sekutuma kwaakaita kereke pakupedzisira akati, endai pasi rose uye muparidze vhangeri kuchisikwa chose. Uye anotenda uye akabhabhatidzwa achaponeswa. Saka tinoziva kuti zvakakosha chose kuti tibhabhatidzwe nekunyikwa mumvura uye tichafara kuita basa iri kwamuri kana ani hake agutsikana mumwoyo make kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari kuti iye akafa kuti aponese vatadzi zvino iwe ndiwe wacho waakafira kuti aponeswe uye uchida kuuya kuzobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu kuti uregererwe zvivi zvako uchitaura kunyika kuti iwe unotenda kuti zvivi zvako zvakaregererwa uye kuti wava kuzova zvino mudzidzi waIshe Jesu uchimira nesarudzo yako. Kana usina kereke yokuenda, tingafara kuva nemi kuti muwadzane nesu. Hatina nhengo pano, itabhanakeri yakazaruka kumutumbi wese waKristu wemumasangano ose. Tinomira tichisanganisira masangano ose. Tinozarura mikova kuvanhu vose, zvisinei kuti ndevanani, ruvara, rudzi. Kana chitendwa, munhu wese anogamuchirwa. Ani nani anoda, uya. Zvino kana usina imwe kereke, tingafare nekuda kwako kungouya kuzowadzana nesu. Hapana chekujoina, ingouya mukati kana mikova yazaruka, uye uyanane nesu, ndizvo chete zvaunoda, ingouya wakadaro. Uya nemwoyo wakazaruka, isa mapendekete ako pavhiri, uye watibatsira patiri kumanikidzira mberi nekuda kweumambo hwaMwari. Nokuti tinotenda kuti nguva yava pedyosa yokuti zvinhu zvose zvakataurwa muBhaibheri zvichizadziswa. Pasina kupokana, vazhinji venyu makaverenga chaKrushchev chitaurwa chake kuUN rimwe zuva, sekutaurwa kwazvakaitwa kwandiri mupepa rekuCanada neshamwari. Akati, kana kuna Mwari agadzirira kutsvaira nokuchenesa temberi zvakare nemi makapitaristi sezvaakaita pakutanga. Saka zvino munokwanisa kuverenga pakati pemitsara. Agadzirira kuchenesa temberi zvakare. Uye zvinotyisa kuti mukomunisti angataure chinhu chakadaro. Anga ane chimwe chinhu kunyange hazvo. Ndizvozvo vanga vari makapitaristi pakutanga vakakonzera dambudziko. Ndisu makapitaristi. Ndakanzwa mfudzi wedu akakosha anodikanwa hama Neville vachiita chitaurwa paterevhizheni yavo kana panhepfenyuro yepawairesi mamwe mangwanani. Izvozvo zvakaramba zvichingodzokorora zvidzokorora mupfungwa dzangu. Handikwanise kuzvikanganwa. Ndakazvitaura kune imwe shamwari yangu usiku hwapfuura. Uye zvanga zviri izvi kuti kuchava mushure mekunge mweya mutsvene wabviswa kubva panyika kuti machechi ezvinamato etsika achaenderera mberi asingazivi musiyano. Wakambodaro here? Vangani vakanzwa izvozvo? Zvakanga zvisingashamise here? Havazivi mweya mutsvene, saka havazozivi kana waenda, uye vacharamba vachingoenderera mberi zvimwe chete. Kana wekupedzisira asimbiswa mumutumbi waKristu, vacharamba vachienda mberi vachiedza kutendeutsa vanhu kwauri, nokuti havauzive kuti chii. Zvino zvinamato zvavo zvetsika zvichaenderera mberi sezvazvaingove. Zvino zvinogona kutadza kupinda mauri sezvazvakaita mandiri, asi zviro kwazvo chaive chitaurwa chakasimba kuti vanenge vari kure kure kwazvo vangori mune zvinoitwa zvezvinamato kusvikira havaoni kusavapo kwemweya mutsvene, nokuti havauzive kuti chii kutanga kwacho. Mwari ivaine tsitsi kwatiri. Hama, ndinoda kurarama muupenyu huno uye chishuwo changu kusvikira kunyangwe kana kugumbuka kwacho kudukusa. Ndinokuziva mumwoyo mangu ndikaita chimwe chinhu chinozomugumbura, ndinozokwanisa kuzvinzwa muchinguva ichocho. Ko, kuzoti kusavapo kwake, handidi kuve pano kana iye asiri pano. Ndinoda kunge ndaenda ipapo, hongu changamire. Nokuti panenge pasisina ropa pachigaro chetsitsi, panenge pane rima, uye pane chiutsi, uye pari patema. Nzvimbo tsvene inenge isisina gweta ipapo, kureverera nyaya yedu panguva iyoyo. Munoziva gwaro rinotaura izvozvo? Nzvimbo tsvene yaiva nechiutsi, pakanga pasina ropa pachigaro chenyasha. Zvino kwava kutongwa. Kana ishe vakadaro, imwe nguva mukutanga kwematsutso ano, vakatipa usiku ushoma hwerumutsiriro. Ndatsunga mufunga dzangu, ndinoda kutora bhuku riya nezvakazarurwa, unzvera pariri, kungoenda tichipinda nemubhuku riya rezvakazarurwa, tichienda. Zvino, nhasi ndinoziva kuti pane vazhinji vauya kuzonamatirwa. Uye hofisi yangu yanga yakavharwa nhasi kana kuti svondo rino. Zvino, vamwe vanhu vanga vauya havana kuwana mukana wokunamatirwa kunze uko, nokuti vakomana vanga vaenda kwezuva kana zvakadaro kunozorora. Vane basa rakawanda rekuita, basa ravo pachavo nebasa repatabhanakeri, uye nenhare dzangu nezvose zvinokuisa pakusagadzikana nokukasika. Uye saka, ndicho chikonzero, ndinoziva ndinofanira kuenda kunze kune imwe nzvimbo apo neapo. Uye ndoita chimwe chinhu chakasiyana, uye ndinoziva vanodarowo zvakare. Saka vakandidana ndikati, ndinofunga kuti zvakanaka. Zvino tichanamatira vanorwara munguva shoma. Zvino ndafunga tichagona kuverenga zvimwe kubva mushoko raMwari. Kana une Bhaibheri rako, zvino ngativhurei mubhuku raIsaya. Ndinoda kukuona uchitora bhuku rako uchiriverenga. Ndinoverenga. Kana iwe usina, kana shoko rimwe kana maviri, patiri kuverenga zvakadaro. Iri, ishoko raMwari remuna zienda na kuenda. Risingafi, haritongopfuuri. Chitsauko 55 chaIsaya, musoro, ruponeso, rusingaperi.
Ho, everyone that thirsteth, come ye to the water.
Ine mose mune nyota, uye kumvura zhinji. Uye, no asina mari, uyai mutenge mudye, zviro kwazvo uyai, mutenge waini, mukaka pasina mari, uye pasina mubhadharo.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor
munoparadzireiko mari, muchitenga zvisati zviri zvokudya? Uye, nesimba renyu, kune izvo zvisingagutsi. Nditererei zvakanaka, uye mudye zvakanaka, uye mweya yenyu ngaifadzwe mune zvakakora. Rerekai nzeve yenyu, muuye kwandiri. Inzwai, uye mweya yenyu ichararama. Zvino ndichaita nemi sungano isingaperi, kunyange nyasha dzechokwadi dzaDhavhidhi.
I'd like to speak to you just for a few moments on the subject.
Ndinoda kutaura kwamuri kwenguva shoma pachidzidzo, pasina mari kana pasina mubhadharo.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice.
Pane zvinhu zvizhinji zvinonakidza zvemazuva edu. Pane zvizhinji zvinonyengedza vanhu izvo zvatingati mafaro. Uye ndezvevanhu vose mazera ose.
There are the enticements for the young people.
Pane zvinonyengera vezera rechidiki, madhanzi echimanje manje, uye nemapati erock and roll, nemimhanzi yavanayo inoenderana nazvo. Zvino zvose zvinonyengera kuti vanakidzwe. Handina basa nazvo kuti imba yakanaka sei mwana yaakarererwa mairi, uye kuti akadzidziswa zvakadini kuita zvakanaka. Kana mwana iyeye asina kugamuchira chiitiko chekubarwa patsva, umhanzi werock and roll unomubata ipapo paanongounzwa. Nokuti maari makaberekwa maari nemasikirwo, mweya wenyama, uye simba radhiabhori rakakura kwazvo nhasi kusvikira rinobata mweya iwoyo wemudiki iyeye. Zvinozoita zvakawedzera zvakadii kuvakuru zvino vakaramba kuberekwa patsva? Nokuti kunze bedzi kana upenyu hwako washandurwa uye watendeuka pamwe nekuberekwa patsva muumambo hwamwari. Unhu hwako hunoramba huri hwezvinhu zvenyika, zvisinei kuti unoita zvekunamata zvakadii. Kusvikira izvozvo zvashanduka mauri, unokwanisa kunamata uye wova wezvinamato, asi zvakadaro izvozvo zvinenge zvine simba rinodhonza kwauri, nokuti munhu wekare uyu wechivi nezvishuwo zvake haasati afa mauri nazvino. Asi kamwe wangotendera Kristu kutora chigaro mumwoyo mako, zvinhu izvozvo hazvina basa. Izvi zvikuru zvakanyanya. Handikwanisi kutaura zita remunhu wacho, nokuti handikwanisi kufunga zita rake zvino, asi vazhinji venyu munomurangarira. Vaiti pane chitsuwa kwaiendwa nevarume vachihwandira, zvino madzimai aizobuda kunze vachiimba, uye nziyo dzavo dzaikwezva kwazvo zvokuti vatyairi vezvikepe vachipfuura ikoko muzvikepe vaiuya mukati. Zvino masoja anenge akahwandira vai vaizovabata, vatyairi vezvikepe ava vakavarayirwa uye vovauraya. Zvino mumwe munhu mukuru aida kupfuura nepo akaita kuti vatyairi vake vechikepe vamusungirire pabango remuchikepe uye ndokuisa chimwe chinhu mumuromo wake kuti asadanidzire, uye ndokuisa zvinodziyira nzeve dzevatyairi vake vechikepe kuti vasanzwe, vofamba vachienda neko kuti anzwe. Zvino vakadzi vakabuda vachitamba uye vachidanidzira nekuimba, uye zvainakidza kwazvo kusvikira akazvisuura maoko achidanidzira kuvatyairi vake vechikepe, "Pindai, pindai!" Asi havana kumunzwa, vaiva nezvinodziyira nzeve. Zvino akatyaira kuenda kune imwe nzvimbo apo vaifanira kumubvisa kana kusunungura maoko ake uye ozovabvisa zvinodziyira nzeve dzavo. Ipapo paaifamba mumigwagwa akanzwa airidza mumhanzi, "Vanga uri wepamusoro nekure pane uya wekuzasi uko." Kusvika paakapfuura nepo zvakare vakati, "Mutungamiri mukuru, tokusungirirai pabango zvakare here?" Akati, "Kwete, ndisiyei ndakasununguka. Ndakanzwa chimwe chinhu chikuru nokupfuurira. Kusvika izvi hazvichandinetsa zvakare."
That's the way it is to a born again Christian. Amen. They found something so much greater than the rock and roll.
Ndizvo zvazviri kumukristu akaberekwa patsva. Vakawana chimwe chinhu chikuru kudarika rock and roll nemifaro yenyika ino. Vanofadzwa nemweya mutsvene mukuru zvakanyanya kusvikira nyika yakafa kwavari.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember
asi,
that you got
kana ukaenda kumafaro asina maturo aya, unofanira kurangarira kuti unofanira kutora mari yakawanda. Mukomana wechidiki anotora shamwari yake yechisikana kumitambo iyi nemadhanzi aya nezvakadaro achazobhadhara pakuru pamuhoro wake wepavhiki. Uye nevanhu vakuru vanoedza kuwana mufaro mukuenda munzvimbo dzekunwira doro kuti vamwe vabvise matambudziko avo evhiki, vanotofanira kubhadhara mari yakawanda. Zvino vanowanei kubva pazviri? Hapana chavanowana kunze kwemarwadzo emwoyo. Zvino rangarira, unofanira kupedzerana naMwari rimwe zuva nokuda kwazvo. Uye mubhadharo wechivi rufu.
You don't make nothing here on earth, Brian. It's a false mirage.
Hapana chaunowana panyika nazvo. Chinhu chenhema chisipo. Kunwa kunongowedzera kusuwa. Chivi chinongowedzera rufu pamusoro perufu. Magumo azvo kupatsanurwa kubva kuna Mwari nokusingaperi uchipinda mudziva remoto. Uye hapana chaunowana asi kurasikirwa. Zvino Mwari anouya obvunza mubvunzo, "Sei uchipedzera mari yako kuzvinhu izvo zvisingagutsi? Sei uchiita izvozvo? Chii chinoita kuti vanhu vade kuzviita?" Vanopedza zvose zvavanazvo, zvose zvavanokwanisa kuwana, kutenga zvokunwa, kuti vapfekedze mumwe mukadzi wavanofambidzana naye, kana imwe mhando yemafaro emunyika ane ruchiva. Asi takaudzwa mubhaibheri uye takadaidzwa kuti tiuye kuna Mwari, zvino kuti titenge mufaro usingaperi neupenyu husingaperi pasina mari, pasina mubhadharo. Zvinhu izvozvo hazvigutsi, uye magumo azvo rufu rusingaperi, uye zvinokutorera mari yose yaunogona kuunganidza pamwe chete kuti uve munhu mukuru, kana anofadza vanhu, kana mukomana wedambe, kana chero chaungave, kana musikana ane mukurumbira, kana chii zvacho. Zvinokutorera zvose zvaunogona kuunganidza pamwe chete kuita izvozvo, kupfeka zvipfeko zvepamusorosoro, uye nokuita zvinhu zvinoitwa nenyika, kuzongokohwa chete mubayiro wekutongwa kusingaperi. Mwari akati zvino, sei? Tichazoita sei pazuva rekutongwa, patichabvunzwa kuti sei takaita izvozvo? Mhinduro yedu ichava yekuti chii? Mhinduro yeAmerica yechimanje-manje ichava yekuti chii? Vanoti ivo inyika yechiKristu, uye pane mari zhinji inopedzerwa kuwhisky pagore kudarika yechikafu. Sei muchipedza mari yenyu kuzvinhu zvemhando yakadaro? Zvakadaro, hurumende inokutumira kuchirongo nokuda kwemadhora mashanu emitero awakatumira zvichida kune rimwe sangano risina kunyatsoiswa muurongwa hwekugamuchira mitero kuti utumire mamishinari mhiri kwemakungwa. Tichazobvunzwa rimwe zuva, sei imi makazviita? Tiri nyika yechiKristu, uye mabhiriyoni anotumirwa kuvanhu avo mhiri uko vatiri kuedza kutenga ushamwari hwavo. Zvino vari kuhuramba. Ndosaka Khrushchev akati, kana kuna Mwari achatsvaira muzinda wake kuti uchene zvakare. Vahedheni vanogona kuita zvitaurwa zvakadaro, kuunza kunyadziswa kwatiri. Chinhu chisina maturo zvakadii, uye tozviti maKristu. Mwari akati, uyai mutenge upenyu husingaperi pasina mari, pasina mubhadharo, upenyu hwekurarama nokusingaperi, uye tofuratira misana yedu kwahuri toseka muchiso chake. Chazoita sei pazuva iroro? Zvii zvichazoitika? Kana Mwari akatipa zvinhu zvokuita, uye otipa mari, otiita nyika yakapfumisa pasi pematenga, zvino Mwari vachazobvunza kuti takaitei nazvo? Sei tichipedza mari dzedu kuzvinhu zvisingagutse, kwete kunyika chete, asi zviri kumunhu wega wega, kubva kumakobiri kusvika kumamiriyoni amadhora mumwe nomumwe aachapiwa? Kana varume vachiurayana, takaverenga chinyorwa munguva shoma yapfuura, apo vakomana vaviri vaishanda mumusasa wekuvhima, mumwe aive nevana vashanu, mumwe aive nevaviri, zvino mumwe wavo aifanira kusiyiswa basa. Zvino mumwe wevakomana akanga ane vana vaviri, kana kuti aive nevana vashanu, akanzwa kuti anoda basa kudarika mumwe akanga ane vana vaviri. Zvino akaenda kunovhima naye nokumupfuura kumusana. Mari ndiyo mhando yenyika, ndiyo mhando yemanzwiro, ndiyo mhando yemweya yezvinotonga vanhu. Zvino munokwanisa kuona kuti kuberekwa patsva kunofanira kunge kwakakosha zvakadii. Unofanira kuberekwa patsva. Zvino fanira kudaro. Uyai kwandiri uye mutenge pasina mari. Haukwanisi kuti ndakanga ndisina mari. Haudi kana mari, zvinopiwa pachena. Isu vemuAmerica tine katsika kekubhadhara nzira yedu kuzvinhu zvese. Ndiyo slogan yedu. Tinobhadharira zvinhu. Tine mari, tinoratidza mari dzedu dzemadhora kune dzimwe nyika. Nezvakadaro, tsakaromboka. Ukafamba uchipinda, unoona vashanyi vachipinda mukati, vose vachiratidzika zvakanaka. VemuAmerica vanovatsigira, zvino izvozvo, imari ine tsvina pamberi paMwari. Iyoyo, haitengi nzira yedu kuenda kudenga. Asi, zvinhu zvose muAmerica, tinofanira kubhadhara nzira yedu. Unoenda kwekudyira, uye wodya kudya kwako kwemanheru. Zvino kana, ukasaisa mari patafura, kutonyora weta wechikadzi, pane kufinyama kunouya pachiso, mushure mekunge achibhadharwa nekambani yaari kushandira. Uye, iyoyo inotofanira kunge ichitangira pachikamu chegumi, kana kudarika, pachikwerete chako, kana ukarega, weta uyu, anokutarisira pasi semunhu, akaomera kana mumwe akaita semunyimi, apo iye, anenge achiwana mari yake. Ndinofunga kuti, zvakashata uye zvinonyadzisa kuzviita. Ndinofunga, maonero asina kunaka pamusoro penyika. Zvaisimbova kuti, vanhu, vakanaka, nzvimbo dzakanaka, havaitendera izvozvo. Asi zvose, zviri kuenda mumweya mukuru mumwe chete. Ndaienda parwendo, nechitima, zvino mutakuri wemabhegi. Ndainge ndine briefcase diki, muruoko rumwe chete, nesuitcase kune rumwe, uye netsapo yangu diki, nezvekugerisa pasi pehapwa yangu, uye ndichifamba. Mutakuri akauya kwandiri akati, ndingakutakurirai here? Ndakati, oh, ndiri kungoenda apo pachitima, changamiri, ndinotenda zvakanyanya. Pangangoita, oh, mayadhi makumi matatu, akati, ndinotakura, uye akatora chinhu chidiki, uye, ndokuchitakura, ndokufamba achienda. Zvakanaka, paakauya. Ndakafunga kuti, kudaini, ndaiziva kuti aibhadharwa. Asi, ndaingomupawo, pawo hafu yedhora. Iye, anga akabata, zvinhu zvangu, nguva ingasvika tingati miniti, pakada kureba, kusvika, kunogumira tabhanakeri ino, paakakwira muchitima. Ndakakwira chitima kutanga, ndakatambanudza maoko, ndikatambira, ndakamupa hafu yedhora. Akati, mire zvishoma, ndakati, chii changamire. Akati, ndakutakurirai mabhegi matatu. Ndakati, hongu chakamire, ndizvozvo, chii chanetsa. Akati, kubhadharo wangu, pasi masenzi makumi maviri nemashanu pabhegi rimwe. Munofanira kundipa mamwe masenzi makumi maviri nemashanu. Maona, ndicho chiAmerica, zvinhu zvose, unofanira kubhadhara. Ukaenda uchityaira motokari yako, uye, weirega ichiwira mugomba. Zvino wawana mumwe munhu kuti akubudise kunze. Unofanira kugadzirira kubhadhara. Nokuti vanotoda mubhadharo nokuda kwazvo. Makako akauya okutora anokubhadharisa mari yakati pamayera. Zvino kana murimi apfumbamwe kubva mugumi akaunza tirakita yake, zvinenge zvakaipa kudarika izvozvo. Unotofanira kubhadharira zvinhu zvose zvaunoitirwa, zvinhu zvose zvangova badhara, mari, badhara, mari. Asi zvakadaro, igoba guru nakadini umo chivi, chaka kuwedzira. Ndiani angadai akagona kukuburisa kunze, kubva mugomba rechivi. Asi Mwari, anokuburisa kubva mugomba rechivi pasina mari, pasina mubhadharo. Apo pasina munhu, anogona kukuburisa kunze. Kana ukarega kubhadhara mari yakawanda makako wako, unogara mugomba, unofanirwa kunge une mari yacho, kana kuti unogara mugomba racho. Asi gomba rakaipisisa, rawakambopinda mariri, ndeiro diabori rakakukanda mariri, gomba rechivi nokusatenda. Mwari, nokuda hako, vanokudonzera kunze pasina mari, pasina mubhadharo. Asi zvakadaro, unorara mugomba, uchishamba muchivi, uye usingatombodana kwaari. Zvino, kana wadana makako kuuyako, kazhinji vanoisa cheni hombe inopinda pasi mugomba, voimoneredza pabhamba, kana pamwewo, votanga kudonza. Zvino simba remota, rinotanga kudonza. Zvino michina, inotanga kushanda. Zvino, unobva wadonzerwa kunze. Kana Mwari akakuwana uri mugomba rechivi, uye okunzwa uchidana kwaari, anotumira pasi cheni yakamoneredzwa pakarivhari. rudo rwaMwari zvino oikochekera mumoyo mako zvino obva aisa simba remweya mutsvene ipapo kutanga kudhonza zvino hazvina zvazvinokutorera asi zvakadaro tinorara mugomba nokuti hatikwanisi kubhadhara nehomwe dzedu isu vemuAmerica tinofunga kuti tinogona kubhadhara nehomwe dzedu asi haukwanise hapadi mari kana mubhadharo hauibhadhari pakereke Jesu akazvibhadhara paKarivhari asi vanhu vanonyara navo vanouda nenzira yavo Mwari vane nzira yekuti iwe ugamuchire uye ndiwe mahara kana ukautora kazhinji pavanokuburisa kubva mugomba unenge wakamarika marika unofanira kuenda kuchipatara uye vasati vatanga kushanda pauri pasati paitwa chinhu chimwe chete vanobvunza ndiani achazobhadhara chikwereti kana tikazosona zvironda kana tikazodururamo mafuta uye tobaya majekiseni kuitira kuti udzivirirwe kubva kuchefu yemuropa une mhando yeinsuarenzi yakadii vasati vaita chinhu chimwe chete panofanirwa kuva nemari inofanobhadharwa asi ishe wedu kana aisa cheni yake yerudo yakamoneredzwa mwoyo wako uye okudhonza kubva mugomba rechivi anopodza mwoyo wose wakagodorwa anobvisa chivi chose zvino chikwereti chinoiswa mugungwa rekanganwiro kuti chisazorangarirwazve zvachose kwauri uya pasina mari kana pasina mubhadharo zvisinei kuti wakachekwa zvakaipa sei kuti wakakuvadzwa zvakadii kuti mhuri yako yakaita sei kana kuti wakaita sei hapana chikwereti kwazviri anopodza kurwadziwa kwepamwoyo anobvisa kusuwa kwako kwose akakuvadzirwa kudarika kwedu akaiswa mavanga nokuda kwekusarurama kwedu kurohwa kwakatiunzira rugare rwedu kwaiva pamusoro pake uye nemavanga ake takapodzwa zvose ndezvepachena uye hatimbougamuchire nokuda kwekuti tinotongwa nemweya usiwo tinotongwa nemweya wenyika mweya wepasi rose pane kuti titongwe nemweya waMwari mweya mutsvene unotitungamirira uye nokutiratidza gwara kune zvokwadi yose nokuita kuti Bhaibheri rive saizvozvo nguva yapfuura ndaitaura nemunhu asingatendi akati fungai nezvazvo vaBranham madzudzo ose eupenyu uye chinhu chega chatinacho kuti takaponeswa ndezvimwe zvinyorwa zvekare zvechijudha ndakati changamire zvinogona kunge zviri izvo zvega zvauinazvo asi ndine chimwe chakapfuura izvozvo ndine mweya weuyo wacho akazvinyora anozvisimbisa uye oita kuti zvive saizvozvo vimbiso yose haana kuziva kuti angazvitora sei izvozvo munoona unofanira kuuya kuzotenga pasina mari kutenga pasina mubhadharo hapana chaunobhadhara zviri pachena naani anoda hake regai auye Mwari anokudhonza kubva mugomba semurume aive pagedhi rainzi rakanaka iye aive aiswa mugomba kubva mudumbu raamai vake nadhiabhore akange amuremadza mutsoka dzake nzira yekurarama kwake kwaiva kukumbira zvipo kubva kuvanhu vaipfuura nepo zvino paakanga akagara pasuo mangwanani iwayo akaona vaparidzi vaviri vechipendekosti vachiuya vasina kana kobiri remasenzi gumi pakati pavo nokuti akati sirivheri handina zvino kobiri ndiro sirivheri dukusa sirivheri nendarama handina ndinofunga murume akafunga chinhu chakaita seichi hapana chikonzero chekutora komichi yangu uda aedza kuchengeta mari inokwana akanga ava nemakore makumi mana ekuberekwa kuda aiedza kuchengeta mari inokwana kuti vana chiremba vamugadzirire simbi dzemumakumbo dzekuti afambe nadzo nokuti iye kuzvitsitsinho zvake ndimo maakanga asina simba uye zvichida haifanira kuva nemari yacho inofanira kufanobhadharwa vana chiremba vasati vamupa rutsigiro zvino zviro kwazvo hapana chikonzero chekusimudza komichi yake kuvaparidzi vechipentekosti vakanga vasina chinhu mukana ivo waiva mushomanani kwazvo wekuti agone kuwana kana kobiri kubva kumachinda aya asi paakatarisa muchiso chavo mumwe wechidiki achinyara neudiki mumwe wacho mutana uye akaunyana pachiso apo Johani apo Petro naJohani vachienda kumusoro kusuo akaona chimwe chinhu mumurume wechidiki uyu chekuti kunyara kwaive kwakati nyanyei kukura kudarika kwamazuva ose akaona pasi pekuunyana nezvinetswa zvezuva reGarirea rakanga rapisa chiso chemuredzi wehove uyu mutana kwakanga kune mufaro usingataurike uye uzere nekubwinya akaona chimwe chinhu chakaita sechakati siyanei munoziva pane chimwe chinhu pamusoro pechikristu chinoita kuti vanhu vataridzike zvakasiyana ndivo vanhu vakanakisa pasi rose zvino akatora komichi yake ndokuiisa pasi zvino maapostora Petro ari iye mukuru akati sirivheri nendarama handina nemamwe mashoko handikwanisi kukubatsira kutenga madondoro aya sirivheri nendarama handina asi icho chandinacho anga anotenga kwaari uyo akanga ane huchi pamwe nemifaro yewaini yoruponeso akanga achangouya mazuva maviri kana matatu zvisati zvaitika kubva kupentekosti apo chimwe chinhu pachakanga chaitika zvino mujaya wechidiki akakwakuka nezi ameni guru kwazviri zvino ndokutarira muchiso chake chii chakaitika cheni iya yekunzwira tsitsi dzeuyo akati ndakava netsitsi pane vanorwara mweya mumwe chete iwoyo wakanga watora nzvimbo mumwoyo wemuredzi wehove wakare akati kana zviri zvemari handina asi ndine chimwe chinhu chichatora nzvimbo yayo zvakapetwa kamiriyoni seicho chandinacho zvinorangarirai Petro aiva muJudha uye vanoda mari pamasikirwo asi muJudha uyu akanga atendeuka kwete icho chandinacho ndinokutengesera asi icho chandinacho ndinopa kwauri icho chandinacho handina kana kobiri muhomwe mangu handikwanisi kutenga rofu rechingwa hapana chandinokwanisa kutenga handina kana sendi asi kana ukakwanisa kuchigamuchira icho chandinacho ndinopa kwauri nokuti chakapiwa kwandiri ndizvo zvatinoda icho chandinacho ndinokupa iwe chii chamunacho changamire ndakanga ndiri kune uyo anotengesa mukaka nehuchi pasina mubhadharo ndinozvipa kwauri hauna chikwerete kwandiri nokuda kwazvo kana uchikwanisa kuzvigamuchira ndinozvipa kwauri kwete seuyo anobhadharisa asi avo vanokwanisa kupa nokuti sekugamuchira kwamakaita pachena ipaiwo pachena kwanga kuri kutuma kwaishe wake mazuva matatu achangopfuura endai pasi rose paridzai evhangeri uyo anotenda uye obhabhatidzwa achaponeswa uye uyo asingatendi achatongwa zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda muzita rangu vachadzinga madhimoni vachataura nendimi itsva kana vakanwa zvinouraya hazvingavakuvadze kana vakabata nyoka haingavakuvadze sezvo makagamuchira pachena ipaiwo pachena muJudha uyu akanga ashandurwa chatinoda muAmerica kushandurwa kwemweya mutsvene kuti utore nzvimbo yemaitiro etsika dzedu dzezvinamato sekugamuchira kwamakaita pachena ipaiwo pachena sezvandinazvo ndinokupa iwe muzita raJesu Kristu weNazareta Simuka ufambe kutenda muzita iroro risina kusvibiswa remusiki. Ndicho chikonzero akaenda achitomuka nokusvetuka nekurumbidza Mwari. Oh, munoziva zvinhu zvikuru kuda akanga agara ipapo kwamakore makumi mana achiedza kuti awane mari inokwana kuti atenge madondoro asi haana kukwanisa kuzviita. Asi imomo munzvimbo isingatarisirwe uye panguva isingatarisirwe uye muvanhu vasingatombotarisirwe vasina chavanacho akawana zvaaida. Ndinofara kwazvo kuti Mwari vanozviita nenzira iyoyo. Zvino rimwe boka duku revanonzi vatsvene vanounguruka humwe usiku ndakawana zvandaida izvo zvisingakwaniswe kutengwa nemari muboka revanhu vasingagone kuverenga nekunyora vasina kudzidza vasina kupfeka zvakanaka vechichema pakutanga kwacho kunze uko muimba iki yekumira doro yakashandurwa pasi pahuriri ndakawana mubayiro dombo rakakosha. Apo uyo wechitema paakanditarisa pachiso zvino ndokuti wakagamuchira mweya mutsvene here kubva zvawakatenda? Oh, chakanga chiri chimwe chinhu chandaida. Handina kutarisira kuchiwana pakati pevanhu ivavo asi vakanga vane zvandaitoda.
They wouldn't accept what we got. But that's what they need.
Ve UN nas havakwanise kugamuchira zvatinazvo. Asi ndizvo zvavanoda. Khrushchev nevamwe vose vanoda Kristu murubhabhatidzo rwemweya mutsvene.
It'll change their dispositions.
Zvinoshandura mazvibatiro avo. Zvinoita kuti varume vavanovenga dzive hama. Zvinobvisa makaro utsinye uye negakava. Zvino zvoisa rudo nemufaro nerugare kunaka netsitsi. Hongu, munzvimbo dzisingatarisirwe dzimwe nguva ndimo maunowana zvauri kutsvaka. Ko, vana veIsraeri vangadai vakapa chii zvakatapwa zvose zveIjipita? Apo miromo yavo yaijudha ropa, apo rurimi rwavo rwakarembera pamuromo wavo. Vangadai vakapa goridhe rose ravakatapa kubva kuvaIjipita kuti vawane mvura imwe chete yakanaka inotonhorera. Vatungamiri vavo vemurenje vangava vatungamirira kubva kuchitubu kuenda kune chimwe chitubu, kubva kumakomba kuenda kuzvitubu, asi zvose zvaive zvakaoma. Zvino ndokuuya pasina mari kana pasina mubhadharo. Inzwi rakataura kumuprofita uye rikati, taura kudombo, chinhu chakaomesesa murenje, chinhu chiri kure kure nemvura. Ipapo nyota yavo yakapedzwa pasina mari kana pasina mubhadharo. Taura kudombo, kwete kubhadhara dombo, asi taura kudombo. Achiri dombo manheru ano. Iye idombo munyika yakaoma. Kana uri parwendo munyika yakaoma iyi, taura kudombo. Hautombofaniri kumubhadhara. Taura kwaari. Uye mubatsiri aripo munguva yamatambudziko. Kana uchirwara, taura kudombo. Kana uchirwara nechiri, taura kudombo. Kana wakaneta, taura kudombo. Maona, zvaite kunge inogona kuva kwese kwese. Zvaita sekuti kana kusina mvura zvasi munzvimbo iki, pakanga kune zvitubu, hapaizombove nemvura pamusoro pegomo iroro padombo. Mwari anoita zvinhu achidzoka kumashure pane zvinofungwa nevanhu. Dombo nzvimbo yakaomesesa murenje, asi akati taura kudombo. Nhasi vanhu vakanyengereka chaizvo. Vanofunga kuti kana vakaenda uye vonotaura minamato yavo, vobhadhara muprisita kuti avaitire minamato mishoma, kubhadhara nzira yavo kuti vapinde, kana vakavaka kereke huru kune imwe nzvimbo uye mumwe munhu akapfuma oitsigira nemari oenda mberi achirarama muruchiva ova nemumwe munhu kuti amunamatire, anofunga kuti ndizvozvo. Mwari havadi mari yako ine tsvina. chini choga cha anoda kuzipira kwa kone upenyu wako kuti utaure kwa hari.
God has given you money.
Mwari akakupai mari.
Spend it for things that satisfy.
Musaipedza kuzvinhu zvisinga gutsi.
Spend it for things.
Ishandisei kuzvinhu zvinogutsa. Asi kuunza gutsikano chaiyo. Haukwanisi kuiwana kusvikira wataura kudombo. Akaunza mvura dzinopa upenyu. Pasina mari kana pasina mubhadharo. Zvino vakanwa uye ngamera dzavo dzikanwa nevana vavo vakanwa uye chichiri chitubu chiri kuyerera murenje. Zvino saka iye idombo nhasi munyika ino yakaoma kuvanhu vari kuparara. Ani naani anotenda kwaari haangaparari asi ane upenyu husingaperi. Cherechedzai usiku wega wega vanga vasinganetseki pamusoro pechingwa. Chingwa chavo chaiunzwa kwavari usiku wega wega. Chichangoburwa, tunoenda nasi, kunwana rofu ya chingwa, kana uri mupemi, uye, wofamba uchienda, kuno kuchitoro, oba watu, ninoshuira rofu ya chingwa, anova ati, jiratiza kutanga masenzi makumi maviri ni mashanu ako, jinofanira kuwa na masenzi makumi maviri ni mashanu, e rofu ya chingwa ichi. Zino, chicha unashoka na wachu wana, izi, zakati budei mugwara zishoma, asi, unishaka dereresa kudarika, chino gadzirwa ne gorosi. Anobvisa mavitamini ose, uvamariri, magufu ose, zvinova pakunguruve. Vanosanganisa makanyaniswa, vanobata magufu pamwe chete, uye vozvipepeta, vogadzira rofu rechingwa. Rakagadzirwa nemaoko akasviba, ane tsvina, kazhinji kacho. Unoona, zvaunowana muchingwa chako, dzimwe nguva, zvidimbu zvebvudzi, nezvinhu zvetsvina, nezvidimbu zvezvokuputirisa, uye nezvimwe zvose zvinowira, munobikirwa chingwa. Vanhu vazere nezvivi, vane zvirwere zvepabonde, nezvose, zvichisanganiswa mazviri, kana ukachiona chichigadzirwa. Iwe, hawaizombochidya, asi zvakadaro, unobhadhara masenzi ako makumi maviri nemashanu, kana kuti hauchiwani. Uye Mwari, akavapa chikafu usiku wega wega, nechingwa chakagadzirwa nemaoko engirozi, pasina mari, pasina mubhadharo. Zvino nhasi, chingwa ichocho chinomiririra Kristu, upenyu hwepamweya. Akaburuka kubva kudenga kuti ape upenyu hwake. Zvino Mwari anopa vana vake mazuva ose chiitiko chitsva. Unorangarira kana vakachengeta chingwa kusvika mangwana chaiora. Unonzwa mumwe munhu achitaura zvokuti zvakanaka, ndinokuudzai ndiri muLutheran, ndiri muPresbyterian, Baptist, ndiri muPentecost, ringori rofu rake rechingwa rakagadzirwa nemaoko. Ndizvozvo chete zvariri, rakangosviba uye rakagadzirwa nemaoko evanhu. Asi, paununzwa chiitiko, chechapupi chichangoitika. Mangwanani ano mumuna mato. Mweya mutsvene, wabhabhatidza munhu wangu wemukati patsva. Oh, hama, ndicho chikafu chengirozi. Anovapa chikafu chitsva, mazuva ose, kubva kudenga. Kunaya kwemaruvafadzo, tinokuda, madonwe etsitsi, anodona, akatikomberedza. Asi kunaya uku, tinokukumbira nesimba. Oh, hongu, tumirai kubva kudenga patsva Ishe. Kristu, chingwa chehupenyu, chikandei icho mumwoyo mangu, uye regai ndifadzwe neupo hwake hukuru. Chokwadi, vaiva nokutenda, vakapa kutenda, zvino wose murume kana mudzimai akaberekwa nemweya waMwari, uye ogamuchira mweya mutsvene, anogara achitenda, zvisinei kuti chii chaitika, unenge uchipa kutenda. Seka mukomana kadiki bofu, kumusoro kumakomo, Beni, mudiki, akabarwa, ava nemwedzi, inenge misere ikuberekwa, tsanga yakatanga kukura mumaziso ake, abereki vake, vaiva varombo, vaigara pachikomo chekare chedhaka, uye vaiziva kuti, maoperesheni aya, aigona kuponesa maziso aBeni mudiki, kuti akwanise kuona. Anga ava mukomana zvino wemakore angaita gumi nemaviri. Vabereki vake vaingokwanisa kuwana zvakakwana kuti vawane chingwa nenyama zvepagore. Vakanga vasingakwanisi kubhadhara operation yacho. Vavakidzani vose pamwe chete vakaona Beni muduku achiedza kutamba nevamwe vana vaduku kunze uko ari bofu. Haaikwanisa kuona zvaaive ari kuita. Ivo vakanzwa urombo, zvino mumwe nemumwe, gore iroro, vakati wedzerei zvirimwa, vakashingaira, vakati simbei zvishoma, mukupisa kwezuva. Zvino zvirimwa pazvakatengeswa muchirimo, vakatora mari vakaisa Beni mudiki pachitima, ndokumutumira kuna chiremba, vakaita operation yakabudirira. Zvino paakadzoka, vakidzani vose vakaungana apo Beni mudiki akaburuka kubva muchitima. Maziso ake matumbu akajeka achipenya. Akatanga kudanidzira pamwe nekuchema apo akatarisa pazviso zvavo. Mumwe kondakita womuchitima akati, mwanakomana, zvakakutorera mari yakadini paoperesheni iyi? Akati, tsvangamiri, handizive kuti zvakavatorera chii vanhu ava, asi ndinofara kuti ndinokwanisa kuona zviso zvavo avo vakabhadhara mubhadharo. Ndiwo manzwiro atinoita, handizive zvazvakatorera Mwari. Ndinoziva kuti akandipa zvakanakisa zvaakanga anazvo mwanakomana wake, asi ndinotenda zvakanyanya kuva nekuona uku kwepamweya kuti ndinokwanisa kutarisa pachiso chake uye ndoziva kuti iye akandifira. Handizive kuti zvakamutorerei. Hatina nzira yekufungidzira kukura kwacho. Mubhadharo wacho wakanyanyisa kukura. Handikwanise kukuudzai kuti wakaita sei, asi ndinotenda. Ndinotenda kuti ndakambenge ndiri bofu, iko zvino ndave kuona. Ndinotenda zvikuru kuti paya my brothers pavakandiudza kuti nguva yangu yakanga yakwana, apo vanachiremba pavakandiudza kuti handichakwanisa kurarama zvachose. Makore makumi maviri nemashanu apfuura, nhasi ndiri mupenyu. Handizive kuti Mwari zvakamutorerei, asi ndinotenda ndiri mupenyu. Ndaimbove mutadzi, ndakasungwa muzvivi nezvinorwadzisa mwoyo, ndichitya rufu, asi nhasi rufu kukunda kwangu. Hareruya! Runongondiunza muupo hweuyo wandinoda, wandinokwanisa kutarisa pachiso chake. Akashandura chinhu chacho neoperesheni. Akatora mwoyo wangu, akauita mutsva. Ndinoziva pane chimwe chinhu chakaitika kwandiri. Mupepa, mumatsutso apfuura, kuMinnesota, pane mukomana mudiki akatora bhasikoro rake akaenda kukereke mamwe mangwanani kuSunday school. Mumwe mujaya munharaunda akanga asina basa neSunday school akatora shamwari yake chisikana vakaenda kunotamba nokuchedza pachando. Zvino murume anga ava murume akura. Zvino akapinda pachando chakatetepa akawira. Anga amboseka mukomana muduku uya mangwanani iwayo. Paanga achienda achidzika nenzira, akaudza shamwari yake chisikana akati, iboka remipengo rinoenda kukereke uko. Zvino paakatonhera mutsando, shamwari yake chisikana yakanga iri kure naye. Aive akareruka, akaenda kure. Asi paakauya pamusoro ndokuisa maoko ake pachando, akabva aoma mutezo ndokurembera pachando. Shamwari yake chisikana yakaedza kusvikira kwaari, asi musikana airema zvikuru, aiputsa chando. Mukomana akadanidzira kwaari, dzokera, dzokera, unozowira zvino tose tobva tanyura. Akadanidzira, akachema, uye pasina chingamubatsire. Mushure mechinguva, pamusoro pechikomo, pakauya kabhasikoro kadiki, kachichovhwa nekamukomana kadiki kane Bhaibheri muhapwa make. Akanzwa kudanidzira, ndokumhanyisa kabhasikoro kake kaduku, ndokuisa Bhaibheri rake pasi, ndokumhanyira uko pachando, ndokukambaira nedumbu rake duku. Akapfeka hanzu dzake dzakanaka kusvikira abata muoko emurume uyu. Zvino ndokuramba achimudhonza achiuya kusvikira amubvisa pachando. Ndokumhanya kunomisa motokari, vakadana amburenzi vakamuendesa kuchipatara. Mushure mekunge aenda, ndokubhadhara amburenzi. Akabhadhara vana chiremba nekuda kwemajekiseni emabayo nezvinhu zvaangadai akatora. Akauya kumukomana mudiki akati, mwanakomana, ndine chikwereti chakadii kwauri? Akati, hapana. Akati, ndine chikwereti cheupenyu hwangu kwauri. Kungaine zvazvo, mari hayaikwanisa kuchibhadhara, wakanga huri upenyu hwake. Ndiwo manzwiro atinofanira kuita kuna Mwari, kwete kutenga nzira yedu yekupinda nechimwe chinhu, asi tine chikwereti cheupenyu hwedu kuna Mwari, nokuti takanga tichiva nekunyura mugomba rechivi. Mwari akakanda maoko ake nehanzu zvakandipoteredza. Ndakanga ndichinyura pakadzika muchivi, kure nemahombekombe ane rugare. Ndine madzvanga akadzika kwazvo mukati, ndichinyura zvekusazomuka zvakare. Asi tenzi wegungwa akanzwa kuchema kwangu kusina tariro. Kubva mumvura akandisimudza. Zvino ndakachengetedzeka. Ndine chikwereti cheupenyu hwangu kwaari. Une chikwereti cheupenyu hwako kwaari. Une chikwereti cheupenyu hwako kwaari. Kumushumira iye, kwete kuhupa, kufamba, uchizvitutumadza pamusoro pekereke yako yesangano. Kwete kufamba, uchishoropodza vamwe, asi kuedza kushumira nekuponesa vamwe, uye nokuvaunza muruzivo rwaIshe Jesu Kristu. mwana muparadzi
mukuvara.
Ndinogona kutaura izvi. Paakanga aparadza pfuma yake yose, pfuma yababa, nekurarama zvisina hanya, uye paakanga ave kudzokera kumba, ainge akarara mudanga renguruve, uye akadzokera pafunga dzake chaidzo. Zvino akati, varanda vangani, baba vangu vavainavo, vane zvakawanda zvekutosiya, zvino hezvo ndiri pano, ndiri kufa nekushayiwa. Dai akaedza kutaura kuti, ko dai ndakandine mari, ndandaikwanisa kudzorera baba, yandakapedza mukumhanyidzana nayo, asi aiziva hunhu hwababa vake. Zvino akati, ndichasimuka, ndoenda kuna baba vangu. Baba havana kuti, mira zvishoma mwanakomana. Uri kudzorera here mari yangu? Kwete, havana kumubhadharisa nokuda kwezvivi zvake. Vaitofara nokuda kwekuti ari kudzoka. Vakafara nokuti akanga adzokera papfungwa dzake chaidzo, nokuti akanga ari mwanakomana wavo. Anga ari mwana wavo pachavo. Vaifara nokuti aiva munzira yake yekumba. Zvino havana kupembedza chivi chake, asi vakafara paakanga adzokera papfungwa dzake chaidzo. Zvino ndokuti ndakatadza pamberi pamwari wangu uye nepamberi pababa vangu. Ndichasimuka ndoenda kwavari. Zvino pavakamuona ari kure, vakamhanyira kwaari. Zvino ndokumutsvoda. Zvino vakati, urarai mhuru yakakora pasina mari, unzai hanzu yakanakisa pasina mari, unzai mhete pasina mari, iisei pamunwe wake. Ngatidyei nokunwa uye tifare, nokuti mwanakomana wangu uyu anga akarasika uye zvino awanika, anga akafa zvino ava mupenyu zvakare. Ngatifarei nokuda kwazvo.
May I say this, friends, to close?
Regai nditaure izvi, shamwari, ndivhare. Chinhu choga chinogutsa. Zvinhu zvega zvechokwadi zviripo. Zvinhu zvega zvakanaka zviripo. Hazvikwanise kutengwa nemari. Zvipo zvamwari zvemahara. Kuburikidza naJesu Kristu, ruponeso rwemunhu wemukati, mufaro, uya udye, uye ugutswe.
Wherefore do you spend money for that which is not bread?
Munopedzereiko mari kuchitenga zvisati zviri zvokudya? Nesimba renyu muchitenga zvisingagutsi? Kuteererei zvakanaka uye mudye izvo zvakanaka, uye mweya yenyu ngaizvifadze nezvakakora. Rerekai nzeve dzenyu, uye kwandiri, inzwai, mweya yenyu igorarama. Ndichaita nemi sungano isingaperi kunyangu nyasha dzechokwadi dzaDhavhidhi. Zvinhu zvose zvinogara, zvinhu zvose zvakanaka, zvino zvose zvinofadza, zvinhu zvose zvemunaziendana kuenda ndezvepachena, uye hazvina chaunobhadhara. Kumagumo ekunyorwa kebhuku rino rinoti, ani nani anoda ngauye anwe kubva mumvura dzezvitubu zveupenyu pachena, pasina mari, pasina mubhadharo. Sei muchipedza mari dzenyu kune izvo zvisingagutsi, uye mosiya zvinhu zvechokwadi zvinogutsa, zvemahara, zvoenda zvisina kuchengetedzwa nemi. Ngatinamatei, apo makanyarara uye mumunamato. Aripo here muchivakwa chino mangwanani ano, avo vasina kunwa kubva pachitubu ichocho, zvokuti zvishuwo zvemunyika zvichiri muupenyu hwako, uye unoda kuchinja nzvimbo yako yekunwira mangwanani ano? Kana kushandiswa kwemari yako, unoda kuuya kuzotenga kubva kuna Mwari pasina mari, pasina mubhadharo, uchine mukaka, mifaro yewaini, ungasimudza ruoko rwako here woti, ndirangarirewo hama Branham pamuri kunamata? Mwari akuropafadzei changamiri, Mwari akuropafadzei changamiri, Mwari akuropafadzei hanzvadzi. Pane vamwe here vanogona kuti, ndirangarirewo hama Branham pamuri kunamata? Vamwe venyu imi vechidiki, hongu, makaparadza pfuma yenyu, maawa akapedzwa namai mumunamato nokuda kwako nababa, uye nedzidziso yese yakaitwa kwauri, asi zvakadaro wakazviisa parutivi uchiteerera kuzevezera kwadhiabhori. zvino wava kushuvira mumhanzi wemunyika zvinhu zvemunyika zvino uri kudzokera pafungwa dzako chaidzo semuparadzi uya ari mudanga renguruve ungasimudze ruoko rwako here hanzvadzi hama uye woti mwari ndirangarireiwo ndidzosei papfungwa dzangu chaidzo mangwanani ano regai ndiuye kuimba yababa hazvi kutorere chinhu chimwe chete ari kukutarisira zvisinei kuti wakaitei kunyange zvivi zvako zvakatsvuka zvichachena semazaya echando zvakatsvuka seropa zvichachena semakushe avo vari muupo hwamwari vangasimudza maoko avo avo vari kurwara uye vane zvishuvo itii ndakawira mugomba satani akaita zvakaipa kwandiri akandiremadza uye akandiita kuti ndirware kana chimwe chinhu ndinoshuvira mangwanani ano cheni yamwari yekutenda kuti ifambe ichipinda mumwoyo mangu inozondibudisa kubva mugomba iri semurume aive pasuo rinonzi rakanaka simudzai maoko enyu mwari akuropafadzei mumwe nomumwe ishe ndinounza kwamuri nguva ino avo vakasimudza maoko avo kuti varegererwe zvivi zvavo imi muri mwari uye mwari ega ipo pavagere chaipo zvino ndipo pamataura navo ndipo pamaita kuti vabvume kuti vakatsveyama apo shoko rawana nzvimbo yaro uye mweya mutsvene watanga kutaura uchiti wakakanganisa tendeuka udzoke zvakare kuna mwari baba zvino vasimudza maoko avo kuratidza kuti vanoda kubuda mudanga renguruve repanyika iri uya kuimba yababa uko kune zvakawanda uko kwavasingafaniri kuunza chinhu sanyanduri akazvitaura zvakanaka hapana chandinouya nacho mumaoko angu ndichangobatirira kumuchinjikwa wenyu dai vakauya mukutapira mukuzvininipisa nekupomerwa uye vapira upenyu hwavo zvino muchaunza hanzu yakanakisa uye nemhete yoiswa paminwe yavo uye muvapa kudya kwemana yegwayana rakabayiwa zviitei ishe varipo avo vanorwara nekutambudzwa vane zvishuvo satani akavakanda mugomba pasina kupokana kushayiwa mari yemaoparesheni pasina kupokana zvichida vazhinji vavo havana kugona kuitwa operesheni kuda chiremba haana kugona kubvisa chinokonzera kunyange dai zvazvo aiva nemari yakawanda asi imi muri mwari uye ndinonamata nguva ino chaiyo pasi pechizoro chemweya mutsvene kugere pano zvino kuti mupodze mumwe nemumwe wavo dai vakapodzwa kubva kumusoro yavo kusvika kutsoka dzavo zvose hazvo kana vasina mufaro ruponeso rwavo havachanakidzwe narwo zvakare sadhavhidhi wakare akati dzoreredzai mufaro weruponeso rwangu ngavagamuchire mufaro nekufarisisa pakusuwa nekuneta kwavo nekuti imi muri dombo munyika yakaoma muri utiziro munguva yedutu apo dhiabhori ari kukandira urwere hwose nemiseve kwavari muri utiziro munguva yedutu ngazvive sekudaro nhasi mwari nokuti tinozvikumbira muzita rajesu amen zvinyoro nyoro uye zvakapfava jesu ari kudana kudana iwe neni kunyangwe takatadza ane tsitsi neruregerero ruregerero rwako nerwangu uya kumusha zvino kana uchishuva kudaro uya kuno kuaritari kupfugame pasi tinogona kunamata newe tokuzodza zvose zvatinokwanisa kuita unogamuchirwa kuneta uyai kumusha mukuperera nemuhunyoro Jesu ari kudana kudana o mutadzi uya kumusha munomuda here Teddy ungati pawo here record ndinomuda ndinomuda nekuti iye akatanga kundida ungawana iyoyo here ngatirwimbei kuitira kubwinya kwake tisati tashandura urongwa hweshumiro mukanguvana uku kurumbidza maridzo yatoenda ndinofara chaizvo kuti maigamuchira namatai kuti ikuitirei zvakanaka nokuti yandiitira zvakanaka kuitaura ndinonamata kuti kufemera kumwe chete kwapiwa kwandiri kuti ndiitaure kwamuri moigamuchira mukufemera kumwe chete kwayatumwa nako dai ishe vairopafadza mumwoyo yenyu zvakanaka ndinomuda zvino ngovhara maziso enyu kuti kuimba simudzai maoko enyu ndinomuda nokuti akatanga kundida ndokutenga ruponeso rwangu pamuti wekarivhari zvino ngatikotamise misoro yedu tochiimba mahonera unomuda here haasi wemazviro kwazvo here mumwoyo mako hapana chimwe chinhu here pamusoro pake chiri chemazviro kwazvo ndinomuda nokuti iye akatanga kundida akakanda tambo yeupenyu kubva pakarivhari ndokuikochekera pamwoyo pangu musakanganwe hama Kemon vari kuzotiparidzira manheru ano manheru echirayiro kana uchida ishe uya kuno utore chirayiro pamwe nesu ishe vachida ndinenge ndinemi pano ndiye mukwasha wehama Tony Zabel hama Tom vanobva kuAfrica mwanakomana wavo mukomana akanaka mukristu akanaka chaizvo akasimba muparidzi muiki akanaka nokuti akatanga kundida ndokutenga ruponeso rwangu pamuti wekarivhari apo tine misoro yedu yakakotamiswa zvino apo piano ichienderera mberi ishe Jesu tiri kugadzirira kupinda mune imwe shumiro ishe tinokutendai nemweya mutsvene wataura kumwoyo yedu zvino tiri kufara ishe nokuti imi maitira izvi isu uye dai shoko renyu rarega kudzokera kwamuri rakadaro asi kuti riite icho charakafanirwa kuti riite dai ragara mumwoyo yedu yose kuziva kuti zvinhu zvose zvechokwadi nezvinhu zvinogara zvinobva kuna Mwari pasina mari pasina mubhadharo sezvino tichishingairira zvinhu uye tozviita senyaya yerufu neupenyu kuzvinhu zvichaparara ngatishingairei zvakawedzerwa ishe kuzvinhu zvisingazoparara zvisina mubhadharo mubhadharo wakabhadharwa pachena uye nekokero yekuchingamidza ani naani anoda regai auye ropafadzai chikamu chinotevera cheshumiro ino zviitei ishe uye musangane nesu manheru ano ropafadzai shumiro yerubhabhatidzo dai pakava nekudururwa kukuru dai vanhu ava vachazobhabhatidzwa muzita remwanakomana wenyu anodikanwa ishe Jesu dai vakazadzwa nemweya mutsvene dai vanhu ava vasimudza maoko avo kuti atendeuke mangwanani ano kuzvivi zvavo dai vakauya vopinda mumbatya dzekubhabhatidzwa nadzo uye voenda mudziva uye voratidza kunyika kuti varegererwa zvivi zvavo zvino vari kubhabhatidzwa kuti zvibviswe kubva mubhuku zviitei ishe ivai nehama Kemond manheru ano avachatiunzira mharidzo itsva kubva pachigaro choushe muzodzei nemweya mutsvene uye muve nesu hatichatora chirairo dai moyo yedu yave yakachena uye isina chipomerwa dai pakasava ichinosvibisa matiri dai ropa raJesu patichenesa kubva pachiri chose zviitei ishe chengetedzai hurwere husave pakati pedu uye mutipe mufaro nerugare kubudikidza naJesu Kristu tinozvikumbira amen. Ndinoda unomuda here zvino simudza maoko ako kwaari. Ndinomuda noku zvinosvavirira ukwazisane maoko nemumwe ari pedyo newe kutanga rasewo ndinomuda kana ndikafa nhasi ndinomuda ndokutenga ndizvozvo zvavirira uchitenderera ugwine chishanu ruponeso pakarivhari. Zvakanaka hama Nevo neshoko rake zvakanaka.